Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi china chivabvu 2019. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa votaura nemadzishe kumanikaland nenyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai vatamiswe asi vamwe vachigununʼuna kuti havazowane muripo kubva kuhurumende. Bhanga reStandard Chartered Bank rava kumisa vamwe vashandi basa sezvo rave kuvhara mamwe mapazi aro richienda kuChina. Nyanzvi munyaya dzezvekudya neupfumi dzinoti zvinhu muZimbabwe zvaoma kudarika muna 2008 uye mari iri kuwanikwa nevanhu haina zvairi kutenga zvakawanda. Nigeria Football Federation inoti ichatamba mitambo yekuenzana simba neZimbabwe neSenegal mugadziriro yemakwikwi eAfrica Nations Cup. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekudhura kwezvinhu munyika matambudziko ari kutarisana nevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.